Nyaya yekudzingwa muparamende kwakaitwa vanga vari mumiriri weheadlands muparamende vadidmas mutasa avo vakambenge vari gurukota rinoona nezvinoitika muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nevakange vari mumiriri wehurungwe west muparamende vatemba muliswa yanzwikwa mudare repamusorosoro nhasi gweta revaviri ava valavmo madhuku vaudza dare kuti kudzingwa kwavakaitwa kwakanga kuri kunze kwemutemo sezvo vamutasa navamuliswa vasina kupiwa mukana wekutaura divi ravo nemutauriri weparamende vajacob mudhenda mushure mekunge vamudhenda vatambira tsamba kubva kumunyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf vaignatius chombo yekuti vaviri ava vadzingwe muparamende vamadhuku vati vamutasa navamuliswa vaifanira kupiwa mukana navamudhenda wokuenda kumatare sezvo vamutasa vakanga vanyorera vamudhenda tsamba vachiti vakanga vachiri nhengo yezanu pf zvinova zvakasiyana nezvakanga zviri mutsamba yavachombo asi rimwe remagweta avamudhenda vasimplicius chihambakwe vaudza dare kuti zanu pf yaizorasikirwa zvikuru kana vaviri avo vakabvumidzwa kudzoka muparamende sezvo vasisiri nhengo dzebato iri vatiwo vamudhenda havabvumidzwe nemutemo kugadza vanhu dare sezvataurwa navamadhuku kuti vaviri ava vaifanira kubvunzwa pavamire zvichitevera kutambira kwakaita vamudhenda tsamba yakanyorwa navachombo asi mukuru wevatongi munyika vagodfrey chidya usiku vaudza dare kuti vatongi vese vanga vachinzwa nyaya iyi nhasi vaona zvakakodzera kuti varase chikumbiro chavamutasa navamuliswa vachiti vachazotura zvikonzero zvavo zvizere munguva yavasina kutara zvichakadai vamadhuku vati vanotambira mutongo waturwa nedare kunyange usina kuuya wakarerekera kudivi ravo
tinotambira zvataurwa nedare dare ndiro rinotonga nyaya kuti zvamutaura zvinoita here kana kuti hazvisi kuita saka taita sekutaura kwatanga tichiita asi koti haina kuwirana nesu ndo paperera nyaya saka tinotambira zvataurwa nedare
vachihambakwe vanoti vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare uyu
zvaitika nhasi ndo zvatatingotarisiravo nokuda kwokuti spika haana kana chaakamboita chakakanganisa mutemo hapana chaakaita chisina kuobserva kutevedzera constitution naizvozvo dare ratonga namatongere anga achifanirwa kungeitwa nokuti spika vakatevedzera mutemo
vamutasa navamuliswa vakadzingwa muparamende mushure mekudzingwa kwavakaitwa muzanu pf vachipomerwa mhosva yekusvibisa zita rebato iri zvichitevera makakatanwa akanga ari muzanu pf pamberi pekongresi yebato iri yakaitwa gore rapera zanu pf iri kupomerawo vamutasa mhosva yekuronga zvekupidigura mutungamiriri wenyika varobert mugabe vachishanda pamwe chete nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai joyce mujuru avo vari kuramba mhosva iyi zvichakadai vamugabe vakazivisa kuti sarudzo dzekutsvaga vamiriri vatsva vanomirira headlands nehurungwe west muparamende dzichaitwa musi wa10 chikumi musi uyu ndiwo uchaitwawo sarudzo dzekutsvaga vachamirira munzvimbo dzanga dzichimirirwa nenhengo dzemdc renewal team idzo dzakadzingwawo muparamende zvichitevera chikumbiro chakasvitswa kuna vamudhenda nemdc inotungamirirwa navamorgan tsvangirai asi nhengo dzemdc renewal team idzi dzakakwidzawo nyaya yadzo kumatare uye nyaya iyi yakatarisirwa kunzwikwa neconstitutional court musi wa14 kubvumbi zvichakadai rimwe gweta remuharare iro rinoshanda nesangano research and advocacy unit vaderek matsak vakabudisa gwaro rinoti sarudzo dzechipiri idzi dziri kuitwa zviri kunze kwemurau sezvo dzimwe dzesarudzo idzi dzichiitwa kwadarika mazuva makumi mapfumbamwe adarika pasina anomirira nzvimbo idzi ayo akatarwa mubumbiro remitemo vamatsak vanoti mitemo inobata mafambisirwo esarudzo haisati yavepo zvakare sezvo mitemo yesarudzo isati yananganiswa nebumbiro idzva remitemo yenyika ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.